Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu chikumi 14 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka dambudziko ndiroro rekuti madzoka moita mabhuru akawanda wanda imo mucoalition imomo, munhu wese ari kufungidzirawo kuti anoda kunge achitungamira.
Kuumba mubatanidzwa pakati pavatsvangirai naamai Joyce Mujuru konetsa.
Ndingati pane mareasons two. One ndeyekuti uri kubatsira mumwe munhu ari kuda ropa iroro raarasikirwa naro, nokuti unowana makomborero through that, I believe.
Pazuva reWorld Blood Donor Day nhasi vanhu vokurudzirwa kuti vape ropa. ILO youdza dare reseneti nezvedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pakati peMDCT inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neNational People's Party iri kutungamirwa nevakafana kubata chigaro amai Joyce Mujuru, uye MDC inotungamirwa navaVolksman Ncube inenge yava kunetsa. Vanoruzivo nezvenhaurirano idzi vaudza Studio 7 kuti mukana wekuumba mubatanidzwa uri pakati pezvikamu gumi kubva muzana chete nenyaya yekusawirirana pautungamiri uye kufungidzirana. Mumwe musangano mukuru waifanira kuitwa musi wa25 kusvika 27 Chivabvu hauna kuzoitwa nenyaya yekusave nemuonera pamwe. Svondo rinouya, dzimwe nhengo dzemapato aya dzanga dzichitarisirwawo kuenda kuGambia neKenya kunodzidza nezvekuumba mubatanidzwa, asi zvinonzi zvambosendekwa parutivi. Mumapato macho munonziwo mune kusawirirana kwakanyanya pakati pevari kuda mubatanidzwa nevasiri kuufarira. Mapato ose aya anonzi ave kufambira mberi nekuita mazvake mazvake sezvo nguva yekuumba mubatanidzwa sarudzo dzisati dzaitwa ichinzi yave shoma. Pane zvikwata zviviri zviri kubatsira munhaurirano, chimwe chematongerwo enyika uye chimwe chezvipangamazano. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge avati havasi kushamisika nekunetsana uku.
Sembongorori, handioni sekuti zvinhu zvingange zvazvichindishamisa nemhaka yekuti dambudziko guru riripo vaZulu nderekuti pakutauriranwa kwenhau yecoalition iyoyo mubatanidzwa wemapato vakananga kusarudzo. Nyaya huru yanyanya kunetsa inhau yekuti nyaya yecoalition kuti inge ichikurukurwa nezvayo yakanangana nyanyanya nekuti ndiani achabata chigaro ichi, ndiani achazenge ari pamberi achinzi ndiye anenge ari presidential candidate wecoalition nezvimwe zvakadaro. Kuti paitwe coalition inenge yakagara panyaya yezvigaro ndipo pakatotangira dambudziko ipapo, nekuti chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vanofanira kunge vambonge vawirirana pane zvakawanda. Zvakanaka kuti vanhu vanga vada kuwirirana panyaya yatingati kuvandudzwa kwesarudzo kana maitirwo esarudzo zvavanga vachiita vari muzimera kana munera mukutanga kwazvo kuya. Zvainzwisisika nekuti vanhu vaibatana vakatarisana nedonzvo rekuti nyika iende kusarudzo zvakanaka. Vaifanira kuzoenderera mberi vachitarisa zvimwe zvinoda kuti nyika igadziriswe zvakafanana nekunge zvakare vachiwirirana kuti nyika negwara rinofanira kufambwa nenyika kuti upfumi hugadziriswe nderipi, gwara rinofanirwa kufambwa nenyika kuti inge iri mune zvakaringana panhau dzekunge ichidyidzana nedzimwe nyika ndezviti vakange vawirirana pazviga zvinoita kuti nyika ifambire mberi naturally process iyoyo inoburitsa vanokwanisa kutungamirira coalition vanokwanisa kutungamirira coalition uyezve zvimwe zvavanezenge vachizowirirana zvipande zvekuti uku ndivanani vachamira uku ndivanani vachamira uyu ndiye mutungamiri kana vazohwina votogara vatotaurirana kuti kana vakazohwina chii chinoitika mberi saka dambudziko ndiroro vazulu rekuti madzoka moita mabhuru akawanda wanda imo mucoalition imomo munhu wese ari kufungidzirawo kuti anoda kunge achitungamira nevanenge vasina kumbenge vakange vakapinda musarudzo vachionekwa kuti vatsigiri vavo chaivo chaivo nationwide vakamira sei vanenge vachida kutungamirirawo vatsvangiraiwo vakange vachipinda musarudzo vachihwinawo kakawanda wanda vanenge vachida kutungamirirawo and justifiably so asi ndiri kuramba ndichisimba nenhau iyoyo yekuti kutungamidza utungamiriri mucoalition ndo pari kubuda dambudziko pasati paiswa zviga zvekuti vanhu vanofamba vakadai 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 kuti nyika igadzirwe
asi kuri kuti vapinda musarudzo idzi vasina kubatana pane mukana here wekuti vanokunda
vazulu munoona kuti nyaya huri itoripo panapapa ndeyekuti chekutanga isi tinotoziva kuti chita chamutembwe manhamba atinotaura pachirungu aya akakosha zvaakutozivikanwa nekuti namawandiro aiita maopposition political parties muzimbabwe vanhu vatove neyatingati pachirungu confusion kuti wavangasarudza kana kuti vavangasarudza kuti vave vamiririri vavo ndavanani nekuti rangarirai kuti hazvikosheri nyika kuti vanhu vange vachihwina makanzuru vachihwina maconstituents vachihwina useneta vachitadza kuhwina kumusorosoro kunoita kuti vange vachikwanisa kunge vachinzivo ndo vaakufoma hurumende ndo saka ipapo pakakosha saka nyaya yatiri kutaura panapa inyaya yekuti vanhu vakaenda vakapatsanurana patsanurana kusarudzo zvakaipira nyika tinenge tine urombo nekuti zvido zvenyika zvido zvevanhu zvinenge zvakangirwa musango
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoy mabenge vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu studio 7 dare repolitbureau yezanu pf riri kuita musangano muharare nhasi mutungamiri wenyika uye webato rezanu pf varobert mugabe vari mukuru wasachigaro uyu asi vamugabe vanonzi vachiri kuda kuedza kumisa kunetsana kunotyisa kunonzi kuri pakati pezvikwata zviviri zvinonzi zviri kurwira kuzotora chigaro chavo kana vasiya basa zvikwata izvi zvinoti chegeneration 40 icho chine nhengo dzakaita semumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko muzvinafundo jonathan moyo uye vasevia kasukuere chimwe chikwata chikwata ichi chiri kurwisana nechinonzi team lacoste icho chinonzi chinotsigirwa nemumwe chinotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vemason munangagwa veteam lacoste vanonzi vari kumira semusambangwena kuti vamugabe vadzinge mubato vakasukuwere nenyaya vari kupomerwa yekuda kupidigura vamugabe ongororo yakanzi iitwa navamugabe nezvenyaya iyi ichitungamirwa nemutauriri wedare reparamende yakapera uye veteam lacoste vanga vachida kuti izeyiwe nhasi dzimwe nyaya dzanga dziri mugango dzinosanganisira mamiriro egoho regore rino misangano yeyouth league iri kuitwa navamugabe mumatunhu ose uye mhombe dzakapiwa kuafrican union navamugabe hatinokwanisa kubata mutauriri wezanu pf sezvo musangano uyu wanga uchiri kuenderera mberi panguva yataenda pamhepo vamwe vagari vemubulawayo vacherechedza zuva reworld blood donor day venational service blood services of zimbabwe vachikurudzira vanhu vakuru kunyanya kuti vazvipire kupa ropa pachena mutoro wedu wenhau taurai shava anotipa nyaya inotevera
sachigaro webulawayo blood donors committee variwo nhengo yebhodhi renational blood services zimbabwe vasipo bhule vaudza studio 7 kuti vanhu vanonyanya kupa ropa pachena vana vechikoro vakati zvakakosha kuti vanhu vakuru vazvipirewo kupa ropa pachena vanhu vanotenderwa kupa ropa vanenge vari pamakore anodarika 16 kusvika pamakore 65 Vane makore anodarika makumi matanhatu nemashanu kusvika pamakore makumi manomwe vanopa ropa chete kana vaine tsamba kubva kuna chiremba kuti vane utano hwakanaka. Vabhule vati zuva reWorld Blood Donors Day iro rinocherechedzwa pasi rose rakakosha zvikuru sezvo richipa mukana wekuti vanhu varangarire kukosha kwakaita kupa ropa pachena nekuti ropa chinhu chisingakwanise kugadzirwa nevanhu. Vati wodingindira regore rino rekuti blood donation in emergencies kana kuti kupa ropa munguva dzenjodzi rinoburitsa kukosha kwakaita kupa ropa panguva idzo vanhu vanenge vawirwa netsaona kunyanya dzemumigwagwa seimwe yakaitika kunyamakate Mashonaland West svondo rapera. Pachitiko chekucherechedza zuva reWorld Blood Donors Day ichi, vanhu vange vachiudzwa zvakawanda pamusoro pekupa ropa pachena, uye vamwe vawana mukana wekupa ropa ravo. Vamehlulisi vanda mutapi wenhau, uye vanoshanda neNational Blood Services Zimbabwe mukukurudzira veruzhinji kuti vape ropa pachena. Vasi vanda vave nemakore akawanda vachipa ropa, uye vati zvakakosha kuti vatapi venhau vasangonyora chete nezvenyaya iyi, asi vawanikwewo vachizvipira kupa ropa.
Kuzuro ndikanipa unoona kutapa nhau nekuti ruzhinji hationeke tinonyora chete hationeke tichipa ropa. Handizive maybe the fear of the unknown, but uona wangu I think it's good kuti munhu azive kuti akamira papi neutano hwake.
Mumwe zvemugari wemubulawayo muzvare Spilisi wepiri avo vati vakatanga kuona kukosha kwekupa ropa mushure mekunge vaona imwe tsaona yemumugwagwa vatsinhirawo kukosha kwakaita kupa ropa.
Ndingati pane mareasons two. One ndeyekuti uri kubatsira mumwe munhu ari kuda ropa iroro rarasikirwa naro nokuti unowana makomborero through that I believe. Rechi two nderekuti paunoramba uchidoneta ropa paya mumwewo hama dzako akaita problem akarasikirwa neropa vakukwanisa kuti vaone ropa mahara.
Princelyn Nqube uyo anove mwana wechikoro ati kunze kwekuti ropa rinopiwa nevanhu rinobatsira vamwe vanenge vachirida anoona zvakamukoshera iye pachake kuti ape ropa nekuti zvinomubatsira kuti achengetedze utano hwake.
Ropa rakakosha kuti tidonete nekuti rinotibatsira pamaaccidents kukava blood rakarasika nekuti nobatsira inini kuti ndichengetedze utano hwangu nokuti I have to stay healthy all the times kuti ropa racho ribude riri healthy.
Mutevedzeri wemukuru weNational Blood Services Zimbabwe mubulawayo vaGibson Mutasa vati vanhu havafanirwe kutya kuti vanogona kupiwa ropa rine utachiwana vachiti kambani yavo ine unyanzvi hwekuongorora ropa kuti rine utachiwana here kana kuti kwete.
Tinoseenzesa anonzi ma4th generation chemiluminescence assays or tests. Aya matests anokwanisa kuti tikwanise kuona atinoti maantibodies kuti achiwana hwezvirwere zvatinotesta seHIV kana kuti maantigen acho zvese.
Ropa rinoita madhora zana kuzvipatara zvehurumende richiita madhora zana nemakumi maviri kuzvipatara zvakazvimirira zvega. Vanhu vakawanda vanowanzochema-chema nekuti ropa rinodhura asi veNational Blood Services Zimbabwe vanoti hapana mari yakawanda yavanowana pakutengesa ropa asi kuti mari inoshanda kuti vawanise vanhu ropa rakachena pavanorida uye kurichengetawo mumatura avo. Zuva reWorld Blood Donor Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa14 Chikumi wegore rega rega. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.
Mumwe mukuru muhofisi yesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO muZimbabwe neNamibia audza komiti yedare reSenate muHarare nhasi kuti vamwe vanhu vanoshambadzira mabasa pamadande mutande akaita seFacebook ndo vari kukwezva vanhu kuti vagume vapinda muunhapwa kana kuti human trafficking. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vaadofas chinomwe mukuru weILO vaudza komiti yedare reSenate kuti madande mutande mazhinji ari kushandiswa anenge asina kunyoreswa zviri pamutemo. Vanhu vanenge vanyeperwa kuti kune mabasa vanozoguma vobatwa senhapwa kana kubatwa chibharo. Vatiwo madande mutande akaita seFacebook, Twitter neWhatsApp ndiwo avewo kushandiswa zvakanyanya nemakoronyera aya kukwezva vanhu kuenda kunze kwenyika vachivimbiswa mabasa anobhadhara mari yepamusoro kana kuvimbiswa kuiswa nzvimbo dzechikoro. Vachinomwe vati basa rekutengesa vanhu kana kuti human trafficking rine mari yakawanda chose, zvekuti pagore rega rega pasi rese rinoburitsa mazana matanhatu emabhiriyoni emadhora. Vachinomwe vati zvakakosha kuti dzihurumende dziongorere vanhu vanoita izvi.
Zvinhu zvine zvichishambadzwa nevanhu vasina kuregistwa kana vasingazikanwi nehurumende. Saka zhinji zvimwe zvacho zvine zviri zvenhema munogona kunge pasina information yakakwana.
Vanotiwo zvakakosha kuti hurumende inyorese kana kuva nechekuita nevanhu vaya vanenge vachibuda munyika, vachiti izvi zvinogona kubatsira vaya vanenge vachishanda kunze kana vachinge vapinda mumatambudziko kuti vakwanise kuwana rubatsiro.
Munhu akaenda kunosenza kunze kwenyika anonowanawo mari yaanokwanisa kudzora kunyika kuno achiraramisa mhuri yake kana hama dzake kana nyika chaiyo. Kune dzimwe nyika dzakaita sanana Philippines kwekutoti weni kana ukatarira kuti mari inouswa nevanhu vari kunze kwenyika uchiitarisa sechikamu cheyatinoti GDP inotosvika kana kuma 20-30-40%. Saka kune dzimwe hurumende dzinotoita zvirongwa zvokuti unokwanisa kunovhura maofisi anoita kuti akwanise kuita kuti vanhu vavo vakwanise kunosenza kunze kwenyika vachiena iyo yatoti foreign currency yatiri kudai.
Vaenderera mberi vachiti nyaya yekubuda kwevanhu munyika vachinotsvaka basa kana kuenda kunoshanda inonetsa, nekuti kazhinji kazhinji vanhu vanongobuda munyika vasina kutaura kwavari kuenda, uye vamwe vanongoenda vasina ruzivo rwekwavanoenda. Vatiwo zvinonetsa kurambidza vanhu kuti vasabude munyika kunotsvaka mabasa, sezvo kuita izvi kuri kutyora kodzero dzavo. Sachigaro vekomiti retired general Mike Nyambuya vati komiti yavo inoshushikana chose nekubuda kwevanhu munyika vachinobatwa chibharo kunze kwenyika, uye vanoti vari kuita ongororo yekuona kuti kodzero dzavanhu muZimbabwe hadzisi kutyorwa here. Vachinomwe vati nyika inogona kuwana mari yakawanda chose kana ikaronga nekuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda kunze zvakagara zvakanaka. Gore rapera munyika makamboita dambudziko guru mushure mokunge mamwe madzimai apinda muunhapwa kunyika dzakaita seKuwait neSaudi Arabia. Hurumende yakatozomanikidzwa kuti ipindire mushure mokunge vakawanda vachema-chema nemabatirwo ezvizvarwa zveZimbabwe izvi. Zvinofungidzirwa kuti vanhu vari pakati pemamiriyoni makumi maviri nematatu vari muunhapwa vachibatwa sevaranda. Bazi reUnited States Department rinoti vanhu vari pakati pezviuru nemazana matanhatu kusvika zviuru mazana masere vanopinzwa muunhapwa vanosvika makumi masere kubva muzana vari madzimai, uye vamwe vakawanda vari vana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemapurisa muBritain veScotland Yard vatenda kuti vanhu gumi nevaviri vaurayiwa apo rimi remoto raparadza chivakwa chemuturikidzwa chine dzimba makumi maviri neina chiri muWest London mambakwedza anhasi. Vagari vepadzimba idzi vanonzi vari kuratidza kurwadziwa kukuru uye kutsamwa zvakanyanya apo vamwe vanga vachigunun'una kuti mitemo yekudzivirira moto haisi kutevedzerwa zvakakwana. Njodzi iyi yapinda munhoroondo yeBritain panyaya yemoto sezvo papera nguva yakareba pasati paitika chiitiko chakadai. Vanodzima moto vanonzi vachiri kuenderera mberi nekudzima moto uyu uye kutsvaga kuti pane vamwe vanhu here vachiri muchivakwa ichi. Komiti yeParamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika inoti iri kushushikana zvikuru nekusabatwa zvakanaka kunonzi kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda muSouth Africa neBotswana pamwe nevana vechikoro vanonzi vari kudzidza kuCyprus. Sachigaro wekomiti yeParliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs vachimirira Makonde mudare reParamende vaKindness Paradza vachiwo zvakare nhengo yeZANU PF vanoti komiti yavo yakatosvitsa nyaya iyi kune mumwe mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, uye ine urongwa hwekuti isangane nevamiriri veSouth Africa pamwe neBotswana kuti vazee nezvenyaya iyi. Vaparadza vanotiwo vakasangana nemumiriri weTurkey muZimbabwe kuti vazee nezvekusabatwa zvakanaka kunonzi kuri kuitwa vana vechikoro kuCyprus. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata vaparadza kuti tize nezvematambudziko aya.
Icho kwadi ichocho nekuti nyika idzi tine ushamwari nadzo senyika dzatakavakidzana nadzo. Asi tinoona tichitarisana nematambudziko kuti isu vemuno muZimbabwe tikange tichishanya kune nyika idzodzidzi tinenge tichishushwa pamabhodha paya paya. Kunyanya-nyanya pabhodha reBite Bridge kudivi rekuSouth Africa. Vanhu vedu vakange vayambuka kuenda ikoko vanoshushwa pabhodha ipapo zvisingaitwe kubatwa fanika kunge mhuka. Asi kana ivo vachingauya kudivi redu tinovabata zvakanaka. Saka takatora komiti yangu tikaenda ikoko tikanotaura nevakuru vacho veimmigration paBite Bridge. Tabva ipapo tikaenda futi kuPlumtree. Vanobatwa futi fanika nhapwa. Kune mombe dzakabiwa dzikaenda kuBotswana nevanhu kuBotswana. Vari dzive mombe vakaenda ikoko. Pavakaenda ikoko ndokuenda kunoona mombe dzavo. Vakati aiwa idzi mombe dzedu. Ende vakanga vari mapurisa ekuno kuZimbabwe. Asi vari pakati pekutaura kuti idzi mombe dzenyu zvikanzi hakuna kwadzinoenda ndobva dzapfurwa. 51 mombe dzakapfurwa. Tobva ipapo kozoita mumwe nyaya tikuongorora iye zvinezvi. Nyaya hombe chaizvo yevana vechikoro vari kuCyprus. Vari kubatwa futi zvisingaite ikoko kuCyprus. Saka ndozvinhu zvatiri kutarisana nazvo pari zvino izvozvo.
Saka matimamboedzawo here matanho ekuti mugare pasi muchikurukura nemizinda yenyika idzodzidzi?
Nyaya iyi takaisvitsa kuna Vice President vamunangagwa ende iye zvinezvi nini komiti yangu ichaita musangano neambasada weSouth Africa naambasada wekuBotswana. Tinotori muchirongwa ichocho kuti tisangane navo. Kana tisina kunzwisana ipapo tichaona kuti tasvitsa nyaya yedu kuna minista wedu weforeign affairs kuitira kuti ataurewo namaminista ake eforeign affairs ekune nyika idzodzidzi. Asi panyaya ndataura yevana vedu vari kuCyprus ava takatotaura nemumiriri wenyika yeTurkey ari muZimbabwe. Saka vari kuongorora nyaya iyoyo kuti vaone kuti zvakamira sei.
Tiri kunzwawo kuti vana veZimbabwe vamwe vakutya kana kuti vaende kunomutsiridza mapepa avo ekuti vange vachigara muSouth Africa nenyaya dzekubatwa kwavari kuitwa muvanobva vangosungwa nezvimwe zvakadaro. Muri kutarisawo here zvichemo izvozvo?
Tiri kuzvitarisa zvichemo izvozvo, izvo zviri kuongororwa navachombo nenyaya iyo vari kutaura nomumwe wavo kuSouth Africa. Kuvozotaura futi tina minista Muhadi vari kutaura futi nevamwe vavo kuSouth Africa panyaya idzodzo nokuti inyaya iri kutonetsa iyoyo.
Tichitarisawo munyika yakaita seSouth Africa, vazhinji vacho vari kupomerwawo mhosva dzekunzi vari kuita zvechimbavha, kutengesa zvinodhaka zvechifambi nezvimwe zvakadaro. Muri kutarisawo here zvichemo zviri kupiwawo nenyika iyoyo zvichipomerwawo vana veZimbabwe?
Aiwa, izvo zvichemo tinozviziva, asi havasi vanhu vese vanoenda kuSouth Africa kunoba kana kunoita zvechifambi kana kunotengesa zvinodhaka. Aiwa, pane madzimai zuva nezuva paSouth Africa paBite Bridge panobuda madzimai nemabhazi vanenge vachienda kuti vanotenga zvinhu zvekuzotengesa kuZimbabwe kunoku kuti varitire mhuri dzavo. Saka vanhu ivava ndingangokupa mastatistics ekuti about 9-10,000 maZimbabweans anobuda every day achienda kuSouth Africa kunotenga. Ende tikunosiya mari ikoko, tikunosiya maranzi, tikunosiya maUS dollar kuSouth Africa. Ende iye zvinezvi ukaenda paMessina town iri padhuze neBite Bridge apo vari kufara zvikuru ipapo nemari dzavari kuwana kubva kune vanhu vedu maZimbabweans ari kuenda kunotenga ikoko. Handirambe kuti kune vamwewo vanoenda ikoko vachinoita zvisina kunaka. Zvinenge zvisina kurudzirwi, asi havasi vakawanda. Avo vashoma dzagara dziri mbabva, vamwe vagara vachiita zvechipfambi. Saka hapana chatingati tingasvora panyaya dziri kuSouth Africa kana vachitaura izvozvo. Asi kwete kuti maZimbabweans ezanda kuSouth Africa ari kuita izvozvo, ipapo tinopokana napo.
Vanga vari sachigaro wekomiti inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika uye vachimirira makonde muparamende vakaindinesi Paradza veZANU PF vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Vechidiki veZimbabwe makumi matanhatu vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vari kusimuka munyika mangwana vakananga kuAmerica kuzodzidzira utungamiri hwejekerere kuzvikoro zvepamusorosoro zvine mukurumbira pasi rose. Chirongwa ichi chakaparurwa muna 2010 nevaive mutungamiri weAmerica vaBarack Obama uye chinounza vechidiki kubva munyika dzekuAfrica kuAmerica kwemavhiki matanhatu. Mumwe vevechidiki ava ndivatapiwa Chibota avaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vagadzirira rwendo urwu uye vari kufara zvikuru.
Ndakaona chirongwa chakadai, so ndakaona kuti chirongwa chakanaka, especially kune vechidiki vane zvavari kuita mumacommunities avo. Ndikapa example yakaitawo seni ndiri umwe avo vechidiki vari kushanda mukati necommunity yangu, asi ndinoda kuti ndiwedzere ruzivo mune zvandiri kuita kuitira kuti ndinge ndichibatsira navo nevangowo vechidiki vari mukati necommunity yangu. Tinge tichiitawo zvinoita kuti vamwe vechidiki vawanewo zvekuita munyika, sezvo nyika yedu yakaomerwa kudai. Saka tinoda kuvawo vechidiki vane gwara rakanaka uye vakarongeka, vanobatsirawo nyika yavo kuti isimuke zvakanaka.
Tukuona kuti muri kubatsirawo vechidiki kuti vasiwanikwe vachiita zvemadrugs uye zvechipfambi kana kuti zvemhirizhonga, muri kuzviita sei izvi?
Ini ndinokombita ndinoita makwikwi ebodybuilding ndichienda Zimbabwe. Saka kuburikidza nekuzivikanwa kwandinoitawo ndichibuda muma-TV, maredio, manewspaper, zvino zvinoitawo kuti vechidiki vari mucommunity yangu vavewo nezvavanoyemura. Saka ndinopera mukana wakaita seiwowo kuti ndinge ndichibatsira nawo navo apo pane matalent avainawo avanogona kunge vachibatsirwa nekuda kwefitness training yandinoita nejimu yandinoita. Ndiri kurana jimu mukadoma, saka jimu yangu inobatsirawo vechidiki vasina zvavari zvokuita.
Muchange muchiita zvidzidzo zvei uye kune chipi chikoro kunoko?
Change ndichiita zvidzidzo zvephysics leadership track kuDrexel University.
Vatapiwa Chibota, mumwe wevechidiki vari kuuya kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Tombotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Black Rhinos 3, Highlanders 0, FC Platinum 0, Harare City 0, Triangle 2, Shabani 0, Chicken Inn 1, ZPC Kariba 0, Chapungu 0, Blawayo City 0. Tokupai kuna Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook.
Panyaya yedambudziko remoto ranga riri kutarisana iro nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kune imwe nzvimbo iri pedyo neCape Town, amai Maidei Mazodze vanotipa maonero avo pamusoro pedambudziko iri.
Nzvimbo yatiri inonzi Naizna iri pakati peCape Town nePE. Nharaunda yatinogara uku kwakatanga moto. Moto uyu unonzi wakabva kune mamwe mapurazi anonzi Karatara uchibva wapinda nemunzvimbo inonzi Brandon on Sea. Saka pane vamwe vanhu vatorasikirwa nemapepa akakosha.
PaWhatsApp yeStudio 7 tine vamwe vakatinyorera vachiti, hai, musataure zita rangu. Vashandi veWato Company Vumba vafamba 37 kilometers netsoka vakananga kuhead office yavo kwaMutare muTown kunovunza mihoro yavo yavasati vapiwa kubva muna 2014 vachiudzwa kuti ndiko kuti vagozoziva pekuvhotera muna 2018. Aiwa, tinotenda avo vakatitumira nhaurwa iyi. Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mashoko ekuti paramende vekuti komiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika iri kuda kuenda kunoonana nevamiriri veBotswana neSouth Africa pamusoro pemabatiro ari kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe munyika idzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.